mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 17/2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika, amai Mary Mbae waChiwenga, vamiswa pamberi pedare nezuro imwe mhosva yavari kupomerwa iri yekuda kuuraya murume wavo.
Vanhu ivavo ndovari kuti bloka vanhu ava. If you don't pay chioko muhomwe hapana chinobuda, hapana chinobuda. It's so corrupt, very corrupt, to be very honest. Nekuti kuti unonzi wewe nzvimbo iri deserted for over 20 years, inonzi ine munhu, munhu wacho akatsvagwa hawanikwe, wotaurwa kunzi after a week wanzi unoda kupindapo wakuwana pachisi pane munhu. What does that mean? So to me it's corrupt.
Vana muzvina bhizimusi vezimbabwe vanogara kubotswana vochema-chema vachiti vari kutadziswa kuvhura mabhizimisi muzimbabwe nekuda kweuori.
Zvinhu zvakaitika hazitenderi nemutemo wezimbabwe netraditional leaders act. Kusvikira nhasi chief kana kuti magweta chief hasati audzwa officially kuti kwange kwava nemhosva chii chakakanganisika outcome yedisciplinary process and the way forward.
Ishe Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni vananga kuhigh court kunopikisa kubviswa paushe kwavakaitwa nehurumende. Semazuva ose tichaunza mameseji enyu amakatumira kuno kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Mary Mbae waChiwenga nezuro vakamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo uye kubudisa mari kunze kwenyika pamwe chete nokufodjera magwaro emuchato wavo navaChiwenga. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai Chiwenga avo vakasungwa nemugovera vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare vachipomerwa mhosva yekuda kuuraya vaChiwenga pavaive muchipatara kuSouth Africa, kubuditsa mazakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo pamwe nekuita chikiribidi chekuti vagochatiswa nemurume wavo iye ari muurwere. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti amai Chiwenga vairambidza vaChiwenga kuti vabude muhotera kuSouth Africa kwezuva rimwe chete vakazotorwa zvechisimba nevanhu vachengetedza vakazovaendesa kuchipatara. VaReza vati amai Chiwenga vakazobvisa zvaishandiswa nana chiremba muchipatara kuSouth Africa kwakare vaiedza kuraramisa vaChiwenga zvakazoita kuti murwere abude ropa zvakanyanya. VaReza vati izvi vaizviitira kuti vaChiwenga vafe uye vaive vasina mvumo yekuita izvi. Mutongi wedare vaCrispin Mberewe vatura mutongo wekuti amai Chiwenga vadzoke kudare musi wa30 mwedzi uno uye vati amai Chiwenga vakumbire kudare repamusoro reHigh Court kana vachida kutongwa vachibva kumba sezvo vati dare ravo harina masimba ekunzwa chikumbiro ichi pakatariswa uremu hwemhosva yavari kupomerwa. Zvichakadai, vaReza vaudza dare kuti amai Chiwenga vakaburitsa mari kunze kwenyika inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuAmerica zvisiri pamutemo mumazuva akasiyana-siyana vakatenga dzimba mbiri pamwe nemotokari nhatu kuSouth Africa. VaReza vati mhosva idzi dzakaparwa kubva gore rapera kusvika gore rino amai Chiwenga vachishandisa kambani yavo East Town Holdings uye vakaburitsa mari inoita zviuruzana negumi nezvina zvemadhora ekuAmerica kuenda kuChina vachishandisa mutyairi wavo vaCarrington Kazingizi nomumwe anze anonzi Terence Mutandwa uyo asina kutaurwa kuti anoita nezvei. VaReza vaudzawo dare kuti amai Chiwenga Chiwenga vakanyepera mukuru wevatongi kana kuti judge president vaGeorge Chiweshe kuti vakange vabvumirana nemurume wavo kuti vachate zvakapa kuti mukuru wemamagistrate vamunamato mutevedzi varonge kuchatisa vaviri ava panguva iyo vaChiwenga vaiva muchipatara izvo zvakazopa vaChiwenga kuti vamhanhare nyaya iyi vadzoka kubva kuChina uko vakazopedzisira vave kurapwa vareza vati amai Chiwenga vakange vagadzirisa maringi maviri engoda avaizopfekedzana nemurume wavo musi wemuchato usina kuzoitwa uyu mutongi wedare aramba kutambira chikumbiro chegweta ramai Chiwenga vataona nyamakura chekuti amai Chiwenga vatongwe vachibva kumba kwavo achiti amai Chiwenga vanogona kutiza munyika vakasamirira kutongwa kwenyaya idzi vachiti kuve nediplomatic passport hakuvatadzise kubuda munyika zvisiri pamutemo vamberewere avo vati amai Chiwenga vadzoke zvakare kudare musi wa30 zvita vati matare anofanira kutora mitongo inotsigira hurumende pakurwisana neuori sezvo uori chiri chinhu chakaipa kwazvo pavabuda mudare vanyamakura varamba kutaura zvakawanda nevatori venhau vachiti havana kupiwa mvumo nemusungwa yekutaura nevatori venhau asi vati vachakwidza nyaya idzi kudare repamusoro nekuchimbidza vaChiwenga vakatokwidza nyaya yekurambana kwavari kuita nemudzimai wavo kudare repamusoro uko kwavari kuda kuti vagovaniswe upfumi hwavo zvichakadai hama dzamai Chiwenga dzinonzi dzachityisidzira vatori venhau pamatare apa avo vanga vachitevera nyaya iyi mumatare mumwe mutori wenhau anoshanda nekambani yenewzimbabwe.com Costa Nkomo audza Studio 7 kuti apotsa arohwa namai vemudzimai wavaChiwenga
pandati ndichivatora mufananidzo vagumbuka chaizvo zvinoratidza kuti vanogona kunge vasinganzwisisi mashandiro anoita vatari venhau kana kuti midhia pachirungu saka vatanga kunditukirira ndokubva vatouya vese nehama dzose vakauya vakatanga kutondithreatena vachiti tinodhila newe ngwai uchitora mifananidzo yamai vamiri unoda here kuti ugozonyora nekumwe kunyora kusiriko kwokushoresa mai vamiri saka ndatozorwirwawo nevamwe vatori venhau vandinoshanda navo
mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika panguva yeutongi hwavarobert mugabe vapelekezela mupoko vanyimwa mukana wekuti vakwidze nyaya yavo kudare repamusorosoro munyika reconstitutional court pamhosva yeuori yavari kupomerwa mutongi wedare panyaya iyi vahosiya mujaya vatura mutongo wekuti hapana chikonzero chokuti vamupoko vanzwikwe nedare reconstitutional court sezvo mutemo wekuti havamiswe pamberi pematare usisashande kwavari nekuti havasisiri pachigaro vamupoko vakange vasvitsa chikumbiro chokuti vanzwikwe nedare reconstitutional court vachiti havafaniri kutongwa nemhosva yavanonzi vakapara vachiri mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vamupoko vari kupomerwa mhosva yekushandisa masimba avaive navo zvisirizvo pavanonzi vakakonzeresa kubuditswa muusungwa kwevakuru vakuru mukambani yehurumende inoona nezvemigwagwa yezinara avo vaipomerwa mhosva dzeuori vamupoko vanzi vagodzoka kudare musi wa23 ndira apo pakatarisirwa kutanga kutongwa kwemhosva yavari kupomerwa iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
vamwe vana muzvina bhizimusi vari zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara mubotswana vanoti vari kuvharidzirwa mumabhizinisi kuvhura mabhizinisi munyika nekuda kweuori uhwo vanoti hwadzika midzi mumapazi ehurumende mazhinji shingirai madondo anotipa nyaya iyi
vana muzvina bhizimusi ava vakataura mashoko aya pamusangano wakaitwa nemumiriri wezimbabwe mubotswana vabatira ishe mukono weshure nezvizvarwa zvezimbabwe zviri mudhorobha refrancistown nemugovera vafarai mutsinze avo vanorarama nekugadzira dzimotokari mudhorobha refrancistown vakaudza musangano uyu kuti zvinhu zviri kuatadzisa kutanga mabhizimusi munyika uori uye kushomeka kwemari
like I'm talking of Shikomba district where I come from to say vanhu ivavo ndovari kuti bloka vanhu ava if you don't pay chioko muhomu hapana chinobuda hapana chinobuda it's so corrupt very corrupt to be very honest nekuti kuti unonzi wewe nzvimbo iri deserted for over 20 years inonzi ine munhu munhu wacho akatsvagwa hawanikwe wotaurwa kunzi after a week wanzi ndoda kupindapoka wakuona pachizi pane munhu what does that mean so to me it's corrupt
vamutsinze avo vanobva kwachikomba kuchivhu vakaenderera mberi vachiti hurumende inofanira kusimba mukurwisa uori kuitira kuti upfumi hwenyika hubudirire Mumomu zvina bizimusi uyo anotari kutadziswa kuvhura kambani munyika ndivalavsen Manase, avo vanoti vakuru verimwe guta vakavajira mari yavo mushure mekutengeserwa nzvimbo yakatengeserwa mumwe munhu kare.
Ndakatenga commercial plot muna 3rd Street mugweru. Pananda ready kuisa zvinhu on the site, ndobva zvanzi izvo imbomira kuisa zvinhu pa site ne the late Muzondo, who was one of the officials from the city council. Later, when I followed it up, I was told the plot had been sold to someone else. Daida kuisa my shops ipapo.
Vamanase vanoti chido chavo chaiwe chekuvaka imba yemuturukanidzwa yaiti zvitoro pasi uye maofisi padenga muguta iri nechinangwa chekuvhura mikana yemabasa.
Ipapo deno zvakabudirira taikwanisa kuto create my employment of opportunities of over 100 people, because spa alone was going to yanga icha hire vanhu vakawanda.
Vamwewo vanoti vakaona chisuku mukuedza kwavo kutanga mabhizinesi munyika ndeva Frank Silumani, avo vakatanga vachida kuvhura nzvimbo dzekutengesa mafuta edzimotokari muHarare nemamwe maguta. Vachipindura kunhunha idzi, vamukono weshuro vakati hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kuedza nepainogona kurwisana neuori munyika kuti upfumi hwenyika hugadzirisike.
Sezvakataurwa nemukuru wenyika, president wedu vamunangagwa, nevakuru vese vehurumende, nyaya yeuori inyaya iri kukanganisa vanhu vese zvinhu zvinotogadzirwa. Ndosaka vakuru venyika vakaita kuti pawanikwe mukuru weanti-corruption commission anova iye angari judge kuhigh court kuti abate chigaro ichocho kuitira kuti vakwanise kuita nyaya dzeuori kuti dzipere.
Vachivhara zviri pamutemo musangano wegumi nesero webato ravo rezanupf wezanupf national people's conference kugoromonzi nemugovera, vamunangagwa vakakurudzira vakuru vebato iri uye avo vari muhurumende kuti vasiye tsika yeuori humbibindoga pamwe neunyope. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Ishe Felix Nhlanhla Yamangwe ndiweni. Varonga kukwira kudare repamusoro rehigh court kunopikisa kupiswa paushe kwavakaitwa nehurumende. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Gweta Raishe Ndweni vadhumisani Dube vaudza Studio 7 kuti mamwe mapurisa anodzivirira mhirizhonga akaenda kumba kwaishe Ndweni nemusi wemugovera kuti vanotora motokari uye zvipfeko zveushe zvavanoshandisa, asi vakakundikana kuita izvi. Izvo zvinoteera gwaro rakanyorwa nemunyori webazi rezvekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu mumazuva mashoma apfuura, vachizivisa kuti ishe Ndweni havafanirwe kunge varivo ishe wenzvimbo yendaba zinduna mudunhu remateveland north. Badwe vati vari kupikisa danho iri vachiti harizi pamutemo.
Zvinhu zvakaitika hazitenderi nemutemo wezimbabwe netraditional leaders act. Kusukira nasi chief kana kuti magweta chief asati audza officially kuti kwange kwava nemhosva chicha akakanganisika outcome ye disciplinary process and the way forward, kunze kwezvinhu zviri kutaura kuma newspaper nekuma radio.
Ishe Ndweni vakagadzwa mugore ra2014 asi vange vasati vagadzwa zviri pamutemo. Mwedzi wapera, dare remadzishe edunhu remateveland north richitungamirwa naishe Shana vekuJambezi rakapa kurudziro yekuti ishe Ndweni vabviswe pachigaro ichi sezvo zvichinzi havana kusarudzwa pachitevedzerwa tsika dzemhuri yavo dzinoshandiswa pakugadza ushe. Vajoram Ndweni, avo vanove dangwe kumhuri yekwaNdweni, ndivo vanonzi vanofanirwa kuve ishe, asi pari zvino vari kugara kuBritain. Mutauriri wemhuri yekwaNdweni vaba Ncinyane Ndweni vaudza Studio 7 parunare kuti mhuri yekwaNdweni yakasarudza vaFelix Ndweni kuti vave ishe uye hapana zvati zvachinja. Vati vachazivisa zvizere kana ishe Ndweni vadzoka kubva kunze kwenyika kwavari pari zvino. Gweta vaDube vatsinira kuti kusarudzwa kwakaita ishe Ndweni nemhuri yavo hakufanirwe kuchinjwa.
Position of family is Chief Nhlanhla Felix Ndweni. Ndiye chief wendaba zinduna asati dzachinja. Akapointiwa musi wa20 June 2014 by the president who was empowered by the constitution of Zimbabwe and the Traditional Leaders Act. Ndapana chinja kachinja.
Taedza kunzwa kubva kumutevedzeri wemukuru wemadzishe munyika ishe Muchane Kumalo, asi vati vange vasingakwanisi kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi sezvo vange vari parwendo. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vatemba chivheya vaudza Studio 7 kuti vanoona danho rehurumende rekubvisa Ishe Ndiweni pachigaro rine zvematongerwo enyika mukati sezvo vachizikanwa nekusoropodza hurumende.
Machifu zvinhu zveculture zviya kana kuti zvetsika dzedu dzechivanhu. Saka zvinozotishamisa isusu kana takatarisa takuona hurumende yave iyo yakuda kutora a leading role yekuti iite kuti chifu uyu abviswe pachikaro. Tikazozvitarisa tichienda mberi tinoona kuti sezvo chifu ane mamwe macommentaries akamboita achitaura mairirana nekukundikana kwehurumende pakuwanisa vanhu kodzero dzavo nemagariro akanaka. Nyaya iyoyo inobva yaratidzika sekuti apa hurumende iri kugwa nekuti chifu wai achitaura zvinhu zvinobata kurarama kwevanhu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ishe Ndiweni vakambosungwa vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vabatwa nemhosva yekupwanya ruzhowa rwepamusha wemumwe mugari wemunzvimbo yavo, asi vakabuda mujeri mushure mekupikisa kusungwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuDaily News mune nyaya yatanga chitaura yekusungwa kwemudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Mary Mubayi Wachiwenga. MuDaily News mekare vanelfon chamisa vanoti vakagadzirira kuita hurukuro nava Emmerson Mnangagwa kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika. Zimlife.com iri kutaura pamusoro pekushanya kwevaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki nokusangana kwavakaita nava Emmerson Mnangagwa nezuro. MuChronicle, Zimbabwe Republic Police vanozivisa kuti nemusi wemugovera vanhu vatanhatu vakafira panzvimbo yakabonderana motikari mbiri padyo neStanmore munzira yeBulawayo neBite Bridge. Yasvika zvekare nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Zvinonzi Congress chii? Yakamirirei Congress yacho? Iko zvino mukadzi wa Vice President Wachiwenga vaita sevanhu vakonana. ZANU PF ine munyati, vaita sevanhu vakonana, vaita sevanhu vasungwa necorruption. Asi zvomanyepo oga oga, zvinhu zviri kudhura munyika, hapana chinhu chakamira zvakanaka. Musangano wacho wanga wakoshera chii? Kuda kungoitopa vanhu minda, kunyepegwa zvisingamboiti. Hapana kana chinhu chimwe chinoi ZANU PF iri panyanga. Kutogwa nekudzvanyirigwa kwenyika. Hapana munhu unotonga ZANU PF. Unotonga chii? Ungaita musangano wokuudza vanhu zvokunyepera vanhu. Ndatenda hangu paStudio 7. Zvinonzi Gwede Makanyama. Hai, ndiri mutembisa munhu. Zvakaoma zvatosangana nazvo kuZimbabwe, vakuru vachinyepera vanhu. Nevhu chairo chairo. Nyeperawa nevhu kuti mayuta asauruka. Kai tokupa ivhu. Ungaripuwa ivhu hauna ng'ombe, hauna zvinofambisa.
Mamuka sei vashamarari veStudio 7. Ini ndiri munhu wakawanikawo nokubuda mukati menyika yeZimbabwe. Iri nyika yanga iri nyika ine nhamo, nyika isina mabasa. Ndikabuda ndikati ndichakwanisi. Ndateerera Studio 7 nezuro ndikavakutaiwa kune 1 million yakadiwa naMary Mubayi. 1 million vanhu vachifa vachipera kufa muzvipatara, mushonga musina. Vanhu vane 1 million yavari kutambisa kutenga mota, kutenga imba. 1 million vanhu vachipera kufa. Hovo husungisana nhasi nekuti yabuda 1 million yaiye Chiwenga. Izvino ari kuti Chiwenga Mary ndiyo akaba mari iri yake. Vanozivana ngavasungwe vose umpafa. Ndo kwamunogarira pazvigaro hoko nekuti muri kuba mari muchiita zvamunoda. Vanhu vachitambura, vanhu vachifa nenjara. Zimbabwe nyika ine zvinhu zvayo, nyika ine mari. Vamuri vanhu vari kuzvita mudzimba dzavo, isu tichikaura nenzara. Inguva yenyu madhara ini, ende zvichapera. Inguva yenyu kuona vanhu vochema kudai zvakupera. Musadaro. Imuri kuguta tichifa nenzara. 1 million mari inoporeswa vashandi vehurumende ikatenga zvinhu zvisimba mukati menyika. Muchiba muchitoita mari yekuisa modrop, muchichengeta muchiisa mamonasi. tichitambura muno masango tichitambura tichitetereka kuti vana vedu vararame imune ma 1 million
akadiko vatepfenyuri westudio 7 tinofare zvakanyanya nekuti zvise mashoko ari kuitike mukati menyika isu tigere kuno kumachonyonyo hapana chetinonzwa chinotishamisa ngechekuti zvakafanana iye Mary ataurwa chiwenga kuti asungwa kwaanozotongerwa nekwaanozoenda kana kuti azoende kujeri atizozvizwi kungozwa kuti wasungwa matongerwo acho hatizozivi kuti zvazofamba sei apa unonga abudise mari yakawanda zvekuwanda zviya anoti chinonge nhoko dzezvironda kuno kumamisha kuno naana edu mumataundi echitambudzika kushaya kuziva kuti vaite zvekudini zvakafanana Prisca Mupfumira uyewe ekutore mari yenasa akadya kwaakazotongerwa nekwaakazopikire jeri racho atikuzii ana Ignatius Chombo akaonekwa mazuva aya akazadze matrangi nematrangi emakumari asi kwazakazoenda nekwazvakazodini hatizozivi kuti zvinozofamba sei ipapa pane hori hwakakura zvisingaiti munhu akabe madomasi unosungwa echizinga apedze mwedzi ari mujeri iwo akuru akuru iwo haasungwe echitongwa echiendawa kujeri ngeiko
hai ndaingoda kutaurawo chamunhu kuti zviri kuitika zvazvo muzimbabwe zvakaoma zvakaoma tiri kutambura musouth africa munomu tiri muno musouth africa munomu tichitambura zvinhu zvavo zvakaoma pazvinhu hapana chinhu chiri kunaka kunguva dzacho dzimwe nguva munongozodzokai kumba kwenyu apa kumba kwacho kunonga kwakaipa unoshava kuziva kuti tienda kugareipi kwacho ngoti kunonga kwakaipa saka kudai zvaibvira vatotiregererawo zviri tiri muno musouth africa munomu tikutozvitambudzikirawo tiri muno nokuti taa tiende kumba kwacho tosvika toita neiko zvinhu zviri kudhura vakuru venyika rira vagadzise nyika iyi kuti zvinhu zvinake
makadii mhuri yestudio 7 vashamarari vatepfenyuri vateereri nyaya yangu iri pamubvunzo mukuru unoti vanhu veanticorruption ava vakanyatsozvimiririra here kana kuti vanotongotongawo zvavo nekuti dai vakanga vachiongorora Mary Chiwengwa asati ave nematambudziko mumarriage yake apa nhasi uno vice president havachamudi ndo paakunzi Mary Chiwengwa ane mhosva huru huru chaizvo mhosva idzi aizviita ari mukadzi wavice president vachidanana vachiwirirana no problem nhasi havachawirirani veanticorruption vavamira hurumende yamhangara murume wake amhangara haiyaya
mangwanani vateereri vestudio 7 nemi vashamarari vedu vanotipa nhau dzinodakadza dzepazimbabwe ini ndiri pano pajoni ndoda kungokomenta nhau iyo yachiwenga nemudzimai wake Mary nhau iyi yekunzi Mary akaba 1 million munyika kaii iyi mafani zavarototiitira vanhu ivava ana Chiwenga nokuti Mary haaikwanisa kubudisa mari yakawanda kudai so ari ega pasina Chiwenga wacho apapa vada kushandisa chikomishini icho chakagadzirwa nezanup f icho namunangagwa chokuti vanhu anenge angotadza kunzwanana nevarume vavavo munhu anenge angotadza kunzwanana nezanup f chiti anotarisi anenge angotadza kuita zvinoda zanup f anenge angopikisana nezanup f either zvingava zvekumunda zvingava zvekupi kana zvemafamily issues as long as watadza kunzwanana nezanup f wakutoteerwa mawakafamba namo kuti vaonoti hauna kubvira wakabata mari here yekuti usungwe saka ana Chiwenga ngaasatitambisire taimu naMary Chiwenga wake uyu kana Mary Chiwenga akabawa nemiriyoni iye Chiwenga akabangani uyezve vanhu vangani vakabudisa dzimba mari vachivaka kunze uye nyika Mary azoshamisire chinhasi musatida kuti tambisire taimu yedini mana Chiwenga naana Munangagwa nechikomishina chenyu chehuworichi ndochitori corrupt manje ichochichi ndatenda zvangu ndiri pano pajoni zita handitaure
munofara here mhuri yezimbabwe panyaya yekusungwa kwemudzimai wemuteedzeri wemutungamiri wenyika Mary Chiwenga inorakidza kusarongeka kwemhuri yemuteedzeri wemutungamiri wenyika mutevedzeri wemutungamiri wenyika atiratidza kutadza kutungamira mhuri yake ukaona munhu wakukumbira Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti ive inokugadzirisira mukadzi wako zvinobatsirei kuti ungakwanise here kurota rimwe zuva uchitonga nyika hazvivi zvakaita zvatorakidza pachena kuti vachubengwa havana leadership qualities ndatenda.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Tinoda kungochenesa kuti amai Chiwenga vari kupomerwa mhosva, havasati vawanikwa vaine mhosva. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muKazakhstan nezuro vakasunga vanhu vazhinji pamwe chete nevanorwira kodzero dzevanhu vakange vachiratidzira vachiti vanoda kodzero dzavo uye kuti vari muusungwa nenyaya dzezvematongerwo enyika vasunungurwe. Vatori venhau vanoti nemusi wemuvhuro kwakasungwa vanhu vanopfuura zana mumaguta maviri. Muimbi wekuUganda nemukurumbira Robert Kyagulanyi anozikamwa nezita rekuti Bobby Wine anoti achapindura maitiro ezvematongerwo enyika muUganda nekukwikwidza kwaachaita musarudzo dzekuita mutungamiri wenyika. Bobby Wine anoti mutungamiri weUganda wemakore makumi matatu nematatu Yoweri Museveni mudzvanyiriri asingazive kutaura nevezero rechidiki. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America iri kukurudzira North Korea kuti iregere zvokudenha asi kuti ibvume kutangidza hurukuro pamusoro pekupedza zvombo zvenyuklia. North Korea inoti America yasarirwa nemasvondo maviri ekuti iite hurukuro nayo. Nhumwa yeAmerica vaSteve Biden vakati kuNorth Korea ino ndiyo nguva yekugadzirisa nyaya iyi, saka kana North Korea ichida nhaurirano inoziva kukuvabata. VaBagen vakataura mashoko aya mushure mekunge North Korea yaendesa zvimwe zvombo zvayo muchadenga kuti ione kuti zvinosvika kure zvakadini. Vakuru vehurumende yeAmerica vanotyera kuti izvi zvichakonzera kusawirirana muhurukuro pakati peNorth Korea neAmerica. Mumasvondo apfuura, North Korea yange ichiratidza kuti haisisina mwoyo murefu wekuramba yakamirira America kuti hurukuro dziitwe. Hurukuro pakati penyika mbiri idzi dzakaguma muna kukadzi mushure mava Trump vasimuka vakabuda munhaurirano dzakange dzichiitwa kuHanoi pakati pavo nemutungamiriri weNorth Korea vaKim Jong-un. Zvinotarisirwa kuti North Korea icharatidza pane pfungwa dzayo pamusangano mukuru webato riri kutonga Workers Party of Korea uchaitwa pakupera kwemwedzi uno. Deliver, bending backwards, building your dreams, hoping that you will love me it seems. Chins wa chins, cha kai pa, ya ya I, ya tuneta, re ra ima, ne mukasa, ino fuma yo kuruma. Dance boy, maya dance boy, is this a fake romance boy? Mandara chinemba zvinonakidza zvikuru. Amara Brown achiimba Please. Sezvo nguva yadi yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Mudzimai womutevedzeri wemutungamiri wenyika Mai Mary Mbae waChiwenga vakamiswa pamberi pedare nezuro, imwe mhosva yavari kupomerwa iri yokuda kuuraya murume wavo. Vana muzvina bhizimisi veZimbabwe vanogara kuBotswana vanochema-chema vachiti vari kutadziswa kuvhura mabhizimisi muZimbabwe nekuda kweuori. Ishe Felix Nhlata yamangwe yendiweni vananga kuhaikoti kunopikisa kubviswa paushe kwavakaitwa nehurumende. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.